segweta ndiri kuti ini mukatarisa mutemo uya unoitwa Indigenization Empowerment Act wa2007 hamuone baizwi rakanzi community share. Mutemo uyu unongotaura chete kuti makambani emuZimbabwe anoonwa nevaikunze anofanira kuti aonwe 51% nemaindividual Zimbabwe. Saka maindividual Zimbabwe ndoanotenga mashare mumakambani umu. Zvecommunity hazvimoba. Saka chese chinoitwa tiri panze pemutemo chinenge tiri pamutemo. Asi kana macommunities akazviorganizawo zvavo akada kutengawo mashares iwayo voluntarily on their own, izvo hapana chakashata. But tese tiri kuziva kuti macommunity edu haana mari, ane nhamo, so zvoreva kuti pane kakufosirana kariko somewhere, handizivi kuti kai, asi karipo. Saka kana zvakadaro zvoreva kuti zviri panze pemutemo. Asi kana zviri voluntary vanhu vachitenderanawo zvazvo hapana chakashataba. But haichanzi indigenization, yangowo community social responsibility yemakambani yangotaura kuti tikudziridze dunhu redu tinofanira kuchengeta vepadhuze. So that's not indigenization, yangowo community social responsibility CSO.
Asi ii inyaya yamuri kuzosimudzawo here mudare here makurukota nevamwe venyu?
Inyaya dzinokurukurwa, asi munosvikope kuti munongoneta mungotarisana. Tichazodzoka ndechekuti ii project iyi hatingati ichiri yehurumende, yayo rimwewo bato zanupf. Ndosaka muchiona kana pano zvinovhurwa zvimacommunity trust izvozvezvo, hamusati mamboonawo vemdc, hamusati mamboonawo vatsvangirai kana ini minista wezvemari.